vanorwarirwa nevanorwara pachipatara cheparenya kwavaudza Studio 7 kuti vanoshamiswa nekuunganidza vanhu kwaitwa nehurumende munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kuchiitwa mabiko asi varwere vachinunga svosve nemuromo muchipatara. Amai Shupika Gashitawa vane mwana akatyoka gumba remuchipatara cheparenyatwa. Amai Gashitawa vanoti mwana wavo haasi kupiwa mapiritsi kana kugezwa nekuiswa mabhandeji matsva nekuda kwekushayikwa kwana mukoti. Amai Gashitawa vati dai hurumende yanzwawo kuchema kwevanhu vayo yagadzirisa kuti ana mukoti vadzokere kubasa.
Ndine mwana wangu mukomana akaita accident nekombi akatyoka gumba da kuiswa simbi. Asi kubva pakatangawo manesi kuita strike yavo hapana kana rubatsiro ruri kupiwa vana vedu kana mushonga. Ana chiremba varimo asi ana manesi hapana vekuti vakwanise kubatsira vana vedu vagere muchipataro. Vakangogara zvekuti mapiritsi mushonga hapana kudhireswa paka kuti vaone kudhireswa zvironda zvavainazvo hapana. Zvokuti chishuwo chedu tiri kutoti dai hurumende yazvitarisa yagona kutibatsirawo kuti ana mukoti vagone kudzokera pabasa vana vedu vabatsirwe. Muri kufiwa muzvipatara umu, vanhu vatiri kuona vari kufa vakawandisa zvakanyanyisa zvokuti zviri kutotirwadza. Zvokuti isusu vamwe hatina mari, mari dzacho dzavari kuda kuti tiendese kuna na West End kuna na Avenues vamwe hatina.
VaInnocent Mazise vanga vachibva mukuona murwere wavo vashora hurumende nekutora danho rekudzinga vana mukoti vari kuramwa mabasa. VaMazise vati hurumende inofanirwa kutarisisa zvichemo zvaana mukoti kwete kutonga nedemo.
Ndinoshuvira kuti hurumende dai yagadzisa nhauri yemanesi itaite hondo yekuti varambire basa, asi zvido zvavo zvavada kuti zviitwe zvigadziriswe. Tisaite hondo yekuti iri nani nekuti unotobwana nguva yekutiza kuvarwere vanoitwa sei. Ndozvatiuchenedu kuti varwere ngavadzokere, manesi ngavadzokere pabasa, ngavagadzirise nyika yavo. Nekuti mwana atadza ari mumba, akatadza ari mumba anogadziswa nababa vari mumba. Zvino kana vava kutotora demo achitotema mwana achona ari mumba, zvinorinakidza here?
Mumwe murume asina kudaudo mwanezi taudza Studio 7 kuti mumawadhi hamusisina kushambidzika sezvo pasina vanogeza varwere kana kubvisa vanozviitira. Atiwo varwere vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwokushayiwa vapi vemapiritsi nemishonga nevabatsiri.
Mapatients haasi kuatendwa, they are no nurses. Anga hamuna kunatsoshambidzika muchipatara medu. Ana mukoti wedu havamo, tototya kuti pamwe vanhu vakawanda sezvo pasina vanhu vari kuvabatsira vatogona kurasikirwa nevanhu vakati taisongokumbirawo kuti dai zvaigona maybe vanoona nezvazvovabatsira kumanesi adzoka onjuti.
Vamwe amai vada kuzivikanwa nekuti amai gumbo vati vave kutoronga zvekubvisa murwere wavo muchipatara uyo wavanoti kubva musi wemuvhura haasi kupiwa mishonga nemapiritsi kuti vanomupepera kumba.
Dambudziko riripo nderekuti vanhu varwere havasi kudi havachapiwa mapiritsi nekuti ana mukoti manesi acho hapasina, havasi kuya klazi. Ana chiremba hongu vari kutarisa varwere, asi kuti murwere wayazomwa mapiritsi wangu akaguma mande kumwa mapiritsi kusvika nanhasi asati haasi kumwa mapiritsi, haasi kubayiwa zvese izvozvo. Saka nhasi ndandatokumbira kuti ndomboenda naye kupi kumba semunhu asiri kumwa mapiritsi.
Munyori musangano weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vaEvans Mastara vati zvaitwa nehurumende zvekudzinga vana mukoti zvinoshoresa sezvo vanotambura nedanho ratorwa iri vari varwere.
Danho ratorwa nehurumende yedu yekuumisa manesi mabasa idanho ratisingatsigiri nekuda kwekuti mukupera kwezuva varwere nevamwe vakunesekana ndo vanowana vachipinda mumatambudziko nekuda kwekudzingwa mabasa uku. Isu zvatinoona sekuti zvingadai zvave nani ndezvekuti manesi nehurumende vagare pasi vaone kuti pavasiri kuwirirana ndepapi, vaone kuti vangabatsirana sei kuti manesi akwanise kudzokera kubasa. Zvekudzingana nekuchikidzirana hazvina kwazvinotisiza sezvo zvichingokanganisa mapeshe.
Mugwaro ravanyorera nhengo dzavo sangano rezimbabwe nurses association rati vakavhundutsirwa nematanha ari kutorwa nehurumende gwaro iri rati wokuramwa mabasa kuri kuenderera mberi nezuro mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaconstantino guvea chiwenga vakanyora gwaro vachidzinga vanamukoti vese vari kuramwa mabasa pane vanamukoti vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu vari kuramwa mabasa muzvipatira zvehurumende ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.